tatiri kuita tukagarutsikira kuti zvokukunda kukunda kutori kune chekare asi apa nyaya ipo ndiye kuwedzera mavhoti nokuti iwadhi yedu nechekare
chii chaita kuti kuitwe by election kuchegutu kwamuru
takarasikirwa namai vedu vanga varivo kasela vewadhi ino yewadhi 2 yanga iri pasi pebato redu remdc sezvamunoziva musangano wedu wemdc musangano unotungamirira musangano unokondrola 28 malocal authorities out of 32 saka pa28 ipapo malocal authority atinokondrola chegutu ndiyo imwe yacho saka iguta riri pasi pemdc
tarisiro yenyu yekukunda yakakura zvakadii tichiona kuti bato renyu musarudzo dzimwe dzaitwa dzemabyelections dzapfuura ranga richitatarika
handingati ndaitatarika hedu mwena kuti takatananga zvikuru sei nekumaruzevha kuno zvinhu zvakawanda zvinosangana nazvo zvokuti mungatiita itatarika saiwa vanhu vemurume munyika vari kumusha vari mumadhorobha vanotsigira musangano wavo wemdc asi pane zvinogozhero zvakawanda zvatosangana kusangana nenyaya dzokuwane chikafu vachinzi muri wemdc hatikupiri nyaya dzemivizhonga
munombonyunyuta nenyaya dzekuchisidzirwa kwevanhu kana mhirizhonga mune zvamakasangana nazvo here rwendo runhu
tanyepa kuti kune mhirizhonga iko haiwa vanhu vanotsvaka rutsigiro murunyararo
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakurudzira vanhu kuti vasaungana munoona here sarudzo dzeby election dzichizobudirira tichiona kuti vanhu vanenge vachiungana
vanhu vanenge vachivhota vachienda kudzimba dzavo saka handioni pangava nedambudziko uye zvekare tirikuona vezeki vapicha matens pamastages avo maviri achange achivhoterwa saka handione dambudziko tange riripo nokuti vanhu vanga vachivhota havo vachizokera kudzimba dzavo nokuti nzvimbo inenge doko doko zvayo.